Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC.
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wesvondo kubvumbi 21, 2019. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mapurisa anoti uwandu hwevanhu vakashaya mutsaona dzemumigwagwa kubva zuva reIndependence nemusi wechina kusvika iye zvino wasvika pavanhu gumi nevanomwe.
Fijeda haina kuchinja zvakanyanya kubva nizvo. Nezuro taitaura zvevanhu 16, nhasi tiri kungotaura kuti figure yawedzera nemunhu 1, meaning tani 17 compared to 21 vakafa muna 2018.
Congress yedu nure MDC reUnited Kingdom semange matunhu gumi nerimwe inodoma zvakare vaNelson Chamisa kuti vatungamire bato iri. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Wandu hwevanhu vashaya mutsaona dzemumigwagwa kubva pazoro reIndependence neGood Friday kusvika nhasi wasvika pagumi nevanomwe. Mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vanoti vanhu vatanhatu vakafa nemusi wechina kuchitiwa vamwe gumi vakashaya nemusi wechishanu pakatanga zoro reEaster. Assistant Commissioner Nyati vanoti tsaona idzi dzinosanganisirawo dzevanhu vaitsikwa nevatyairi vachibva vatiza uye dzinoratidza kuti vatyairi vanenge vasina kuisa pfungwa dzavo mumugwagwa. Gore rapera vane makumi maviri nemumwe vakashaya munguva imwe cheteyo. Ngatinzwei hurukuro yataita naAssistant Commissioner Nyati.
Figeda haina kuchinja zvakanyanya kubva nizvo. Nezuro taitaura zvevanhu 16, nhasi tiri kungotaura kuti figure yawedzera nemunhu 1, meaning tani 17 compared to 21 vakafa muna 2018.
Chii chikuru chamungati chiri kunyanya kukonzera matsaona?
For instance, pamatsaona aitika 1 tine mahit and run accidents like yakaitika kurimuka kwakatsikwa munhu motorist akatiza. Tine yakaitika pa40 km pe Kiblawayo Victoria Falls pakatsikwa munhu zvekare muridzi wemotikari akatiza. Then tine munhu akatsikwa muHarare vaita breakdown nemotikari vachigadzira motikari yake nomu wake. Umwe ndobva angopinda motikari asina kuona kuti mwe ari pasi pemota ndobva amutsika. Then tine imwe yakaitika kumarondera kudhuze nekuruwa apo Honda CRV yakangosvika ichibva kumasure panomwe mutyairi anga ane Toyota anga amira achida kutakura hama dzake. Ndobva yarova Toyota nokumasure yanga yatobuda mumugwagwa ndobva pafanhu vaviri. Then tine tsaona yebhazi nelori zvakaitika kumasvingo vakabonderana vakaita side swipe bhazi raidza kuovertake vakafa vanhu vaviri. Saka muriona kuti tsaona dzedu dziri kuitika nenzira dzakasiyana-siyana. Asi chikuru ndechekuti kuitika kwetsaona kunoratidza kuti vatyairi vanofanira kunge vaine yatinoti pachirungu the correct mindset. Mindset yekuve responsible on the road kana kuti attitude yekupromota safety. I think ndonyaya yakanyanya kukosha iyo. Tingataure zvakawanda but munyatsoona kuti tsaona dziri kuitika idzidzidzi. Dziri kuitika emasituations okuti you tend to wonder kuti kudriva ambenge achifunga chii.
Takaonawo muchivimbisa kuti munguva ino yezororo muchawanza mapurisa mumigwagwa. Zvakabatsirawo here kudzivirira tsaona nekuti vanhu vanga vachityaira vakachengetedzeka?
Zviri kubatsira zvikuru nokuti muri kuona kuti mapurisa asingoshanda ega. Tiri izvozvi izvi mukatarisa tiri kufamba neveTransport Council, tiri kufamba neveVID, neveMinistry of Transport and Infrastructure Development tichitaura nevatyairi, tichitaura nevafambi. Saka muri kuona kuti tsaona zhinji dziri kuitika. Dziri kuitika panhu pokuti unenge usingatarisiri kuti pangaitike tsaona. Sezvandataura pokuti munhu anotsika munhu usiku otiza oenda. Munhu anotsika cyclist ari kutotocrossawo mugwagwa sezvakaitika kuInyati. Cyclist aitoendawo pachipatara. munhu otomutsika tonyatsoona kuti zvimwe zvacho nezviri kuitika vatyairi ngava vemimweyawo kuve responsible parod nokuti zvimwe zvachona unotoona kuti driver apapapa zvaaita hazvitarisiri mumugwagwa kana kuti munhu ari kunotsika munhu akamira kunze kwemugwagwa uko munhu akamira kunze asi mutyaira anobuda mumugwagwa kunotsika munhu akamira kunze uko ozoshamiswa saka chii chiri kumboitika paanga achityaira ari kufunga chii ari kuconcentrata here kana kuti pane zvimwewo zviri kutomunetsa mutyairi iye
Vanga vari mutauriri wemapurisa, Assistant Commissioner Paul Nyati, vari parunare muHarare neStudio 7. Bato reMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa nezuro rakapeta Congress yaro yedunhu reUnited Kingdom, Iro rakadoma zvakare vachamisa kuti vatungamiri bato iri. Vatendai Biti, Amai Lilian Timvius, pamwe navaWeltman Ncube, vakadomwa kuti vave vatevedzeri vemutungamiri kuchitiwo muzvare Tabita Kumalo, vachidomwa kuti vange vari sachigaro. VaDaniel Molokela, ndo vakadomwa kuti vatore chigaro chemunyori mukuru, vaJob Sikala, vachidomwawo kuti vatore chigaro chemurongi wemisangano. Valuk Tambori Nyoka ndo vakadomwa kutora chigaro chemutauriro webato vachiteverwa navaJacob Mafume. Kuti tinzwe mafambiro akaita musangano uyu zvizere, tabata mutauriri weMDC vaJacob Mafume.
Ya, musangano wedunhu reUK wakafamba zvakanaka, vakaita meeting yavo, vakaungana murunyararo, vakaita maprocesses avo, vakafamba zvakanaka, vakachuza leadership yavo itsva. Vakaita manominations avo e-national leadership kubva kuyouth kumadzimai ne-main wing. Hatinoti main wing inenge yakavhengana vese ivava. Saka zvinhu zvakafamba, zvinhu zvakadadisa kutaridza kuti musangano wedu kuUK wakasimba zvakaoma kudaro isimbi chaiyo chaiyo. Vari kudavo kubetsera nyaya yerusununguko reruzhinji rweZimbabwe. Na pama nominations havo, waka nominate ayo wa president Chamisa kuti vange vava president. Wakaita oma VP, anoita owa Welshman Ncube, Tendai Biti na Lilian Tilvio. Ndo pa waka nominate kuma VP ipapo. Saka hati no vimba kuti zvakafamba zvakanaka, musangano unenge wakagadzirika, ende uchange uchienda mberi.
Takanzwa vamwenzora pavakazivisa kuti havachakwikwidzana navaChamisa vachiti varidawo kuramba vachienda mberi nekupesa basa ravanga vatangawo semunyori mukuru. Pane matunhu ata avasarudzawo here?
Vakasarudzwa naMatu South kuti vange vari munyori mukuru ndo dunhu regara vasarudza. Saka zvinoreva izvo kuti varimo mugango racho rokuti tisarudzwe. Vachadecidawo sekuona kwavo kuti vanoendera mberi vari ipapo kana kuti vane kumwe kwavachazotsvaga. Iyi nyaya yekuti mumwe nemumwe muMDC zvatiri kuita apa tiri kubvira zvoo. Takatarisana neudzvanyiriri weZANU PF. Abata zheve, abata muswe, neabata ndove arwisa. Vakuru vanoti atsunywa arwa. Chero wakwanisawo kuuya nechaunokwanisa une chigaro chipi nechipi ndokuti tisunde zvatiinazvo pamberi pedu apa.
Vanga vari mutauriri webato reMDC vaJacob Mafume vari parunare muHarare neStudio 7. MaKristu ari kurangarira mwanakomana waMwari Jesu Kristo panguva yezoro reEaster. Achiti nguva iyi yakakosha zvikuru nekuti ndiyo nguva yavanowana yekunamata kuti varegererwe zvitadzo zvavo uye kurerutsirwa matambudziko avanosangana nawo muupenyu. Gandri Maramba anotipa nyaya inotevera.
Vatendi vakataura neStudio 7 vakawanda vanoti vachapedza zororo reEaster iri vari kumisangano kumakereke avo akasiyana siyana. Uko kwavari kunamata nevamwe vachirangarira mwanakomana waMwari uyo akafira zvivi zvavo. Vazhinji vanoti nguva yakakosha zvikuru nekuti ndipo pavanowana mukana wokutenda Mwari nekuvapa mwanakomana wavo akauya pasi kuzofira zvivi zvavo. Mufundisi Meshack Mastara vekereke Baptist vanoti nguva iyi yakataka kupembererwa nekukosheswa munyika kubva Zimbabwe isati yawana kuzvitonga kuzere nekuti vatendi vechikristu vanorangarira mabasa akaitwa nemwanakomana waMwari uyo akafira zvivi zvavo nekumuka kuvafi muzuva retatu.
Ndatenda chaizvo. Regai nditi Easter. Kana chireva kuti Easter, tiri kutaura kufa nekumuka kwakaita Jesu Kristu pamuchinjikwa. Izvi zvichireva kuti panguva yeEaster ndiyo nguva yakaroverwa mwanakomana waMwari pamuchinjikwa. Panguva iyoyi yakanga iri nguva yePassover kumaJudha. Zvino zvayakanga iri nguva yePassover yakabva yasangana nenguva yaakaroverwa pamuchinjikwa. Zvichireva kuti inguva yatakasunungurwa isu. Nekuroverwa kwakaita pamuchinjikwa, tinoona kuti tikadzokera kumashure okuzvishoma, tiri kuona vaJudha vachifamba. Tichitatanga pana Abrahamu achiuya, Mwari vachida kuzviratidza kuvanhu. Mwari achida kuzviratidza kuvanhu vanhu vakanga vabva pamberi paMwari, asi Mwari akaramba achikoda vanhu. Tichiona kuti vanhu vakanga vanyengerwa kubva pakutanga chaipo pakanyengerwa Eva naSatani, vanhu vakabva pamberi paMwari. Zvino Mwari akaramba achida vanhu.
Vamwe vataura neStudio 7 vanoti nguva iyi yakakosha nekuti vanoungana kumakereke avo nevamwe vatendi vakawanda vanobva kumativi mana enyika vachinamata pamwe chete kuti vanzwikwa naJehovha. Ambuya Ropofadzo Tabe vanopinda kereke yeCovenant iri mudhorobha reMasvingo vanoti nguva yeEaster kana kuti Pasika inoyera muupenyu hwavo nekuti ndiyo nguva yavanosvika pedyo naMwari vachinamatira zvose zvavanoitirwa mukurarama kwavo.
Nokuti kubvira kare nakare kumaOld Testament kwava kune mapristi aifa achifa zvachose, asi uyu Jesu Kristu akafa akamuka. Uye ndiyo nguva yatinorangarirwa kuti zvose marwadzo ake ose, akatakura mitoro yedu yose kuburikidza nemarwadzo ake ese, akaroverwa asina kana nemhosva, uye akavimbisa kunyange noumwe wemumwe mutadzi kuti nhasi ndichange ndinewo mumumbambo hwokusho hwokudenga, anga abvuma ati aaknowledja kuti Jesu Kristu ndimambo.
Pastor Love Momungware vanotungamira kereke Tabernacles of Grace International Ministries vanokurudzira vatendi munyika kuti vakoshese zuva iri, varangarire Mwari vachitenda nekukumbirira makomborero muupenyu hwavo. Vakanoenderera mberi vachiti vanhu vazhinji vasingatendi nezvenguva iyi vanofanira kunamatirwa uye vaonese kuti upenyu hwavo hwakakomborerwa zvakadii panguva iyi mushure mekufirwa nekuregererwa kwezvivi zvavo apo mwana wakomana waMwari akarovererwa pamuchinjikwa. Vanoti vatendi vechikristu pasi rose vanofanira kupedza mazuva mana aya ekupemberera nguva iyi vachitsanya kuti makomborero awande munyika.
Ndiyo nguva yatinorangarira nekupemberera ruponeso rwedu. Kanjiti ndiyo nguva yatorangara nekupembera ruponeso rwedu. Ndiyo nguva yatinotenda kuti Ishe wedu Jesu Kristu ndopaakaroverwa muchinjikwa nokuda kwezvivi zvedu, akafa akavigwa akamuka nezuva retatu. Saka isu Easter inotikoshera because ndopatinotarisira kuti Mwari ndopaakagadzira covenant new one yokuregererwa kwezvivi zvedu.
Vamwe vakaita saamai sungane zvarabwanashe vanoti nguva iyi ndiyo yavanotora kunamatira nyika yeZimbabwe iyo iri kusangana nematambudziko akawanda.
Hongu, tinotonamata. Pane nguva yatinototi iye zvino sangano rese chechi yese tiri kunamatira Zimbabwe, kutoti ngatinamatire umwe nomwe paakamira ipapo, namatira nyika yako, nyika yeZimbabwe. Saka hongu, tinonamatira nyika, tinonamatira ikonomi, tinonamatira even kuti Zimbabwe ngaive neleadership inotya Mwari.
Nguva yeEaster inokoshwa nehurumende yeZimbabwe iyo yakaita kuti ive zororo kuita kuti vatendi vaone nguva yekunamata vachitenda vasingaendi kumabasa. Gore roga roga muna kubvumbi, Zimbabwe inobatana nedzimwe nyika dzevatendi kukoshesa nguva iyi apo vanozorora kwemazuva anotanga nechishanu kusvika musi wemuvhuro. Vanhu vanopfuura zvikamu makumi masere kubva muzana munyika yeZimbabwe ndevechitendero chechikristu. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, ndini Gandri Maramba.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudza iye zviri kuitika muZimbabwe mazuva ese. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 7270 ne9885 shortwave, uye na 7 PM mazuva ose pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6040 ne 15460 kilohertz per shortwave. Pindai muchirongwa cheLive Talk na 8 PM nekutumira ma WhatsApp message kana ma voice message pa number dzinoti 001 202 465 0318. Number idzi zvakare 001 202 465 0318. 0465503180. Tinotefenyura chirongwa che Let's Talk ngati kurukurei pa Facebook page yedu ye VOA Shona musiwe chipiri ne musiwe china kubva nguva dza 4 p.m. kusvika na 5 p.m. musiwe chishanu kubva na 4:45 p.m. kusvika na 5:15 p.m. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu ye VOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mumirijonga isati yamboonekwa mukati memakore 10 muSri Lanka, mabambo akawanda aputitswa mumachechi pamwe nemahotera epamusoro pazuva reEaster Sunday zvasiya vanhu vanodarika mazana maviri vafa uye vamwe vanodarika mazana mana vakuwadzwa. Sangane renau rehurumende reNBA reBNA muBahrain rinoti mambo Hamad bin Isa Al Khalifa vadzosera kodzoro yekuve zvizvarwa kuvanhu vakawanikwa vaine dzimhosva mazana mashanu nemakumi mashanu nemumwe avakanga vatorerwa kodzero dzavo dzekuve zvizvarwa zvenyika iyi nematare edzimhosva. Zvino tomboenda kuchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa nevechidiki muupenyu hwavo chatinopiwa naMike Hove weStudio 7.
Kwazwai 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 mhuri yeZimbabwe, ndinomukamuchirai muchirongwa chedu chevechidiki chandinokupakurirai svondo rega rega. Ini ndini Mike Hove. Nhasi muchirongwa tiri kuendera mberi nenyaya yatanga tichikurukura pachirongwa chedu chevechidiki, chirongwa The Connection, apo tanga tichitarisa nyaya yedambudziko raparadza upenyu hwevanhu vakawanda vechidiki, nyaya yekuti vechidiki vari kunwa nekuputa zvinodhakwa. Tiri kuendera mberi nenyaya tichikurukura na vamuthandazo Ndlovu, avo vanoita basa rekubatsira vechidiki vanosangana nedambudziko iri, nechirungu vanoti rehabilitation specialist. VaNdlovu, ndinomugamuchirai muchirongwa. Zviri kufamba here mukoma? Happy happy Easter.
Totenda zvikuru. Happy happy Easter. Totenda kugamuchira pachirongwa chanhasi.
Aiwa, tiri kufara kuva neni pachirongwa. VaNdlovu, vhiki rapfuura pachirongwa makabata nyaya yakakosha zvikurusa. Takakunzwai muchiti munyika hakuna nzvimbo dzakawanda dzekubatsira vechidiki vanosangana nedambudziko ratiri kukurukura nhasi muchirongwa. Saka chii chinofanirwa kuitika kuitira kuti vanosangana nedambudziko iri vabatsirwe?
Tinofanira kuitika mukoma ndezvekuti tinofanira kuita system ine vanhu vanokwanisa kubatsira vana vedu vakuwadzwa. Senyika zvatinofanira kuita kugara pasi totsvaga isusu atinoti matechnocrats, vanhu vanokwanisa kuita nezverehabilitation, toonesana kuti munhu kana ane nyaya yakadai anobatiwa sei.
Vateereri vazhinji vakapinda muchirongwa vakachema-chema vachiti mamiriro akaita upfumi hwenyika ndicho chimwe chinoita kuti vechidiki vaone kunge zviri nani kuti vatore zvinodhaka. Tipeiwo maondero enyu pamusoro pefungwa idzi.
Nyaya yekuti upfumi ndoyatinoti isusu inongoitikonzi blame game, because inini argument yako wangu mukoma ndeyekuti every time kana ndichidhila neadi ndikaita calculation yokuti angandiudza kundorova magongo 5 a day, magongo aya ari kuatenga. So that means those people vari resourced somehow. Are we committing suicide because the economy is bad? Mazuva ano mukoma havasi kutora nekuti economy yashaa, vari kutora nekuti masubstance abuse aya atoita control over their system, their mind, their emotion and physical being. That is why the little that they will get vanozotora vanodi vanotenga madrugs, vanodi kuti vatore ka vanohodza mafrizi kana kuti matomatoes votenge kuti hasa nenyika yazara netovapana vadiki tinotengesa matomatoes.
Aiwa, taakusvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, VaNdlovu. Ndiudze iwo pane umwe mutereri vakatumira message pa WhatsApp vachiti mwana wavo akatarisana nedambudziko ratirikurukura nhasi muchirongwa. Mune mazwi here kuvapa amai ava angavabatsira?
Zvandingataura kune mubereki, chinhu chekutanga ngativaratidzei rudo. Rudo ruripo ndorokunyatsa kunyatsotsvakirisisa kuti zvabvira kupi. Tapedza ipapo toona kuti mwana tinomubatsira sei. Saka mubereki, chitsvagisisa, ubvunzisise kuti mwana wangu kuti apure pane zvinhu izvi chii chingadiwa. Ende usavhumire nyaya yekuti mwana anozodiwa iyo inonzi substitute drug kuti akwanise kubva pachiya chiya. Because chiripo ndechekuti zvose zvaanotora zvinozogara muviri.
Vandlovu, tinotenda zvikuru nekupinda muchirongwa chedu chevechidiki nhasi.
Watenda nero zvikuru.
Aiwa vadiwa vateereri, apo tanga tichikurukura navamutandazo Ndlovu pamusoro pedambudziko raparadza upenyu hwevanhu vechidiki vakawanda munyika. Dambudziko rokuputa uyezve kunwa zvinodhakwa. Tisati tapeta chirongwa, regai timbocherechedza nguva iyi yeEaster uyezve upenyu hwaJesu Kristo tichiimba kanziyo kaWinky D. Hanzi dzika dzika ngirozi,
dzika dzika ngirozi, dzika ndiwanire nyasha. Moyo wekubereka chinowanire mera, chinondibaya pahana. Pandinotarisa vana pfungwa dzotenderera, liso dziyoyerera. Chinondibaya pahana pandinotarisa vana. Ndaiti zvimwe
kanziyo kaWinky D muri Zimbabwe. Happy Happy Easter. Asi nguva ndiyo yadyanana, chinobhururuka chinomhara. Tasvika kumakumo echirongwa chedu chanhasi. Ngatisanganei nemusi wechipiri pachirongwa The Connection, chirongwa chinotanga na 8 PM chichipera na 9. Vanoda kukurukura neni ndiripo paTwitter uyezve paInstagram @BigMike3 BIGMYKE3 ndiyo username yangu. Kana pane dzimwe nyaya dzamunoda kuti tikurukure pazvirongwa zvedu zvevechidiki panapa paStudio 7, munokwanisa kundinyorera ipapo zvekare. Nguva ndiyo yadyanana, anokuoneka ine mufaro. Ndine wenyu Mike Hove. Bye bye.
Tinotenda Mike. Iye zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chezvechitendero.
Yesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, munondipa simba.
Yesu simba rangu,
simba rangu, Yesu simba rangu, munondipa simba.
Kana ndakaneta.
Manheru akanaka vateereri, ndinokuchingamidzai nemufaro muchirongwa chedu chezvechitendero. Ini ndini Tanonoka Wande ndichiti mazuva matatu apfuura aya mazuva anokosha muchitendero chevaKristu. Tichicherechedza nguva ino yeEaster, nhasi tichanzwa mashoko kubva kuvafundisi. Tichatanga nekunzwa mashoko anobva kuna Reverend Mtata veLutheran Church muHarare.
Nhasi musi wesvondo reEaster. Shondorwa vaKristu pasi rese pavanorangarira kuti Jesu akatambudzika, akarovegwa pamuchinjikwa, akafa nezuva rechitatu akamuka. Izuva ratinorangaridzwawo kuti nhoroondo yokumuka kubva murufu inhoroondo inodzokera kumashure, uko vaIsraeri pavanorangaridzwa nyaya yekudzikunugwa kwavo kubva muutahwa hwevaEgipita. Apo pavanga vachishandiswa vari nhapwa, Mwari akanzwa kuchema kwavo akaburuka kubva kudenga, akauya akavakokorodza, akavaita vanhu, akavafambisa, akavavhurira nzira, akavasvitsa kunyika yechipikirwa. Nesu nanhasi tinorangarira saizvozvo tiri vaKristu, asi zvikuru tiri vana vemuZimbabwe, kuti munguva ino yeEaster tinorangarira Mwari anotarisisa zvikuru nokucherechedza nokuterera kunzwa kuchema kwevana vemuno muZimbabwe, agovakokorodza, agovaita munhu mumwe chete, agovapa simba pamusoro perufu gwatakatarisana nago agoti paupenyu hwakazara, agoregerera zvivi zvedu, agotiyananisa naMwari, uye zvagotiyananisa umwe noumwe kuti tiyanane isu savana veZimbabwe, agobvisa kushushikana, agoisa tariro pamberi pedu. Ndozva zvinoreva kwatiri isu semaZimbabweans munguva ino yeEaster. Tinotenda.
Tinotenda Reverend Mutata. Tochinzwa kubva kuna Reverend Andrew Mudarara vari kuUnited Kingdom.
Kana takatarisana nenguva yeEaster, tiri kuyeuchidzwa zvakare kukosha kwakaita mambo wedu naIshe Jesu Kristu. Asi hazvingogumiri pakurangarira zvaakatiitira chete, bati tinoenderera mberi nokutevera mushoka dzake. Chakanyanya kuita kuti Jesu Kristu arovererwe pamuchinjikwa nevakanga vane simba panhambo iyoyo, ndochokuti wakanga achimira neavo vakanga vachinakurirwa kure nevakanga vane simba. Jesu Kristu anoonekwa achiita ushamwari nematax collectors, anoonekwa achiita ushamwari nepfambi, anoonekwa achiwadzana nevane maperembudzi, anoonekwa achiporesa mapofu nemheta mapofu. Zvinova zvakashungurudza avo vakanga vane simba panguva iyoyo. Saka zvinotiyeuchidza zvakare kuti kana tichipemberera Easter, tinofanira kuyeuka zvakanga zviitwa namambo Jesu Kristu, uyo wakanga achimira nevakanga vasingaiswi pedo nevakanga vane simba. Saka inguva yatinokurudzirana kuti tinofanira kumira nevasina simba, tichitaura tichitaura takamirira avo vasina manzwi wokuti vataure vari voga, tichivamiririra, tichivatsigira, tichiona kuti zvichemo zvavo nenhunha dzavo zvahwikwa here nevane simba, pamwe chete nokuvanyengeterera, tichirangarira zvatakatiwa namambo wedu Jesu Kristu tenda katifira pamuchinjikwa. Haana kungofa chete, asi nezuva rechitatu wakamuka kuvakafa. Naizvozvo tinogereketa tichiti rufu umborera hwako hungavepiko, nokuti muna Kristu Jesu Kristu tenzi wedu tine upenyu, upenyu husingaperi.
Topedzisa mashoko eEaster tichinzwa kuna Reverend Oliver Mandisodza.
Ndinokwasai mose muri yeZimbabwe yakatekeshera pasi rose. Ndini wenyu Reverend Oliver Mandisodza, Women of Valor, Purpose and Vision. Ndinoda kukutendai hama wadikani nekuda kwezuva ranhasi. Ndinotendai Mwari kuti tikurangarira basa guru rakaitwa pamuchinjikwa namambo Jesu. Ndinofara zvakare musoko raMwari kuna Vakorose chapter 2 ndima yemukati verse 14 unotaura kuti Ishe Jesu akatiregerera zvivi zvedu akadzima rugwaro rwaipikisana nesu. Zvino ndinofara mudikani kuti zviro zvose zvingadaro zvanga zvipikisana nesu panguva ino senyika yeZimbabwe, tinoda kuti tizvirovererwe pamuchinjikwa. Tinoda kuserebhureta basa rakaitwa pamuchinjikwa. Tinowana tariro takafa pamuchinjikwa. Tinowana kusimudzirwa, tinowana kukunda. Zvino tinotaura soko raMwari kunyika yeZimbabwe. Zvakanyorwa, zvakanyorwa, hazvichashandurwa. Tinokutendai hama dzangu, tinokutendai nana baba vari kumira nesu, kufamba nesu. Zvino ndinotaura nyasha kumhuri yeZimbabwe. Vari kufamba mumigwagwa ngavachengetedzwe nenyasha dzaJehovha. Vari kunoshumira Mwari wekudenga izosanganai nevanhu venyu. Mwari vangu vari kudzimba dzavo, vari kurwara, vari kuitwa siri Mwari, ngava vanhu venyasha nemi. Ndinokutendai, ndinokutendai hama dzangu. Ngatirambei takasimba pachinhu ichi, tichitarisa kusimudzirwa kwavanakomana vedu navana baba nanamai navanasikana vedu. Jesu ngavaongwe masikati ano. Ndinokutendai hama dzangu, Mwari wakuitire zvakanaka.
Aiwa, nemashoko iwayo vateereri, tinotenda zvikuru vafundisi vatipa mashoko avo panguva ino yeEaster. Ndinoimba muchavainisu zvekare svondo rinouya tichikwigirai mamwe mashoko mune chimwe zvechirongwa chezvechitendero. Ini ndiri Tanonoka Wande ndiri muWashington DC, ndoti mova nesvondo rakanaka.
Tinotenda Tanonoka. Tichitendawo chikwara cheChrist Like Choir nekambo kavo katinoshandisa muchirongwa chino kanonzi Jesu isimba rangu. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Mapurisa anoti uwandu hwevanhu vakashaya mutsaona dzemumigwagwa kubva nemusi wechina kusvika iye nhasi huri pavanhu gumi nevanomwe. Kongresi yedunhu reMDC reUnited Kingdom inodoma zvakare vaNelson Chamisa kuti vatungamire bato iri. Tashika kumagumo echirongwa chedu chanasi. Iva inesu zvakare mangwana. Anokuoneka ine mufaro. Ndini wenyu Jonga Kandemiri. Ndiri mu Washington DC. Ndikusiya mina mutungamiri Nkomo.
Soku isika tisenda baku vi